mvura ichanaya kwese hakuna kuti uri kudhorobha uri kumusha uri kumapurazi uri pari iyi mvura iyi iri kuuya ende yauya zvechokwadi.
Imi muri kushandawo sei nevanhu vari mumatunhu akasiyana siyana?
Matunhu edu ese sekuziya kwamunoita mukoma Blessing tina ana mudzviti vari ikoko vanotungamira urongwa hwekutibetsera kana tasangana nedambudziko rakadai. Madzimambo edu anoshanda naana mudzviti vanotibetsera, mapartners edu anoshanda naana mudzviti. Munhu wese pari zvino paanogara ngaapaongorore. Vari mumapani ngavatsvage nzvimbo dzakakwirira dzakavakwa. Kana pasina tine nzvimbo dzatakatara munzvimbo yega yega kuti kana kuchinge kwauya mafashamo tinotidzira pakati, dziriko nzvimbo idzodzo, tikabvunza mapurisa, tikabvunza vana mudzviti, tinodzoudzwa nzvimbo idzodzo toenda tochengetedza, tochengetedza upenyu hwedu. Muno muHarare ndoma yakanyanya kutangisisa sekuziya kwamunoita. Kuna ana Budiriro neurombo kuti takazorasikirwa nemwana ane makore matanhatu akazoonekwa zvake marimwe zuro, kana kuri kuvigwa achavigwa nhasi kana mangwana. Tine imwe kembu zviya takaita pakuwadzana yevanhu vakangogarawo magariro evanoda. Saka chidzidzo nekuti nzvimbo dzese idzi dzavanogara idzi hadzisi nzvimbo dzakatarwa kuti vanhu vagare. Saka kutaura kudai kune vamwe vari mumakanyi, vari mumatoro, kunaya kwairi kuita haivapoti. Saka tinovakurudzira kuti vaende zvekunzvimbo dzakatarwa.
Ko mumugwagwa zvinhu zvakamirawo sei nenyaya yemafashamo emvura?
Ndichitaura nemi kudai mukoma Blessing, ndiri kubva kumarondera kwakaita tsaona yebhazi nerimwe gonyeti neimwe mota diki. Unongoona kuti kana kuchinaya dzimwe tsaona dzinoitika, nekuti kana mvura yanaisa kwaunoenda haunyanyi kuona zvikure, unoona zviri pedyo. Saka totarisirawo vachairi vedzimota patota mungava izvii mutara hamuchaiti zvakanaka. Totarisirawo kuti ngatisanyanyomhanya, mawaipa edu ngaashande, magetsi emota dzedu ngaashande, nezvimwe zvese zvinotarisirwa kushanda zvakanaka padzimota dzedu. Ngatisatarisirazve kuyamuka nzizi, kangava nzizi kadiki kana hombe, kuti yanaya zvishoma, regai ndimboyedza ndiende mhiri. Haunohwengurwa, mvura yacho iri kunaya zvine simba.